A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, March the 10th, 2022. I am your host, Sithande Hile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Yes, today you will be looking at, we will continue our discussion on the by-elections, which are scheduled for the 26th of March this month. We see that there are many preparations going on with the candidates campaigning in various constituencies and wards. And we also have some political parties complaining of violence.
And they will also be taking a look at Women's International Day, which was celebrated on March the 8th, but which continues to be celebrated throughout this month, which many have called the Women's Month.
Yes, Marv, and you see that being the Women's Day, a lot of discussion came up on political participation, social issues, and many other issues. They all come up on women's rights and women's emancipation. So we saw that the Zimbabwe also commemorated this day and outlined what they believe are developments they have done to empower women. We saw the speech we saw the Deputy Minister of Women Affairs and Small and Medium Enterprises Development, the Deputy Jennifer Mhlanga, reading on behalf of Minister Thembiso Nyoni a speech to commemorate the day yesterday, where they talked about the importance of putting in place strategies that promote gender equality as a way of fostering development.
Yes, and we also saw that there were a lot of women non-profit organizations which also partnered with the government to commemorate that day on Tuesday. They came up with some of the strategies that they think, and most were saying that the Constitution needs to be aligned so that it reflects some of the issues that women are facing and that they want to be reformed. But we'll be having guests that will be coming in to weigh in with us from some of these organizations to see what exactly they were discussing on Tuesday and what came out of that discussion with the government.
Yes, Marvin, we saw that the government is saying that they have a national gender policy which provides concrete measures and strategies to promote gender equality. From the constitution to legal rights, and these include economic empowerment, politics, decision-making, health, education, training, disability, culture, religion, and many other points which the government says it is empowering women on. So it's interesting, yes, to hear from our guests whether they too believe that this empowerment is real. Kulabo-ke abasanda ukusixhuma lamhlanje-ke sikhangela-ke okuphathelane nabesifazane inhlelo zokubathuthukisa. Siphinde njalo sikhangele-ke amalungiselelo ama-by-elections. Siyabona ukuthi kulokhetho oluzaqhutshwa-ke ekupheleni kwayonale inyanga ekambimbitho March 26 kuzabe kulokhetho. Siyabona ukuthi abaningi bakhankasa-ke endaweni ezijiyeneyo kuma-constituencies ezigabeni lakuma-wards abamakhanseli labephalamende kubuthumuthumu. Abanye njalo bakhala ngokuthi kulodlakela ikakhulu abakumabandla aphikisayo kulodlakela oluqondiswe abantu kumalunga abo. Kodwa amapholisa athi-ke akabophe labo ababangela udlakela njengalokho kwenziwa ekhwekhwe. Sikhangela-ke ukuthi ngalesi sikhathi kulungiselelwa ama-by-elections kusanda ukuba nelanga lokunanza amalungelo abesifazana mhlaka-8-ke kuthange. Lapho esizwe khona uhulumende sithi kulenhlelo eziningi ezokuthuthukisa abesifazana, ngoba siyananzelela ukuthi amalungelo abesifazana abuya kukho konke lokho okwenziwayo kuzo zonke inhlelo, ayathinta zonke inhlelo ezenzakalayo, njengalona lolu olwama-by-elections uyafica abanye abesifazana besithi bamajola nzima ukuthi bengene kwezombusazwe ngoba kulodlakela kumbe bethi abala mathuba alinganayo labesilisa abanikwanga amathuba amaningi ukuthi labo bencintise bekhethwe ukuthi bencintise kusukisela kuma-primary elections emabandleni abo kusiya phezulu njalo bakhala-ke ngokuninginingi kodwa-ke sizwile izolo umsekeli wogatsha lwabesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga ekhuluma sithi yena hhayi ugatsha lwabesifazana lalo kuhulumende solubeke inhlelo eziningi ezokuthuthukisa abesifazana phansi kohlelo layo le-National Gender Policy abathi luyabathuthukisa kwezomthetho kwezomnotho welizwe kwezombusazwe kwezempilakahle kwezemfundo lakho konke nje okuninginingi kodwa-ke hhayi sizabe silabahlonitshwa bethu lapha esizaxoxa labo besitshele ukuthi hhayi bayakubona yini konke lokhu okukhulunywayo kumbe kungabe kusengwa ezimithiyo sibonile njalo-ke ukuthi bekulo mkhosi oqhutshwe ngabaningi-ke ngenhlanganiso ezizimele eziningi ezihlukeneyo ukuthi zinanze ilanga lona leli elokuthuthukisa abesifazana njengoba nishile ukuthi kuhamba ndawonye kuchiyani konke lokho okwenziwa ngabesifazana ngelanga labo le-Women's Day ngokulungiselela ukhetho lakho nokunye sibonile-ke intatheli izindaba yethu-ke uMavis Gama ukewa ukhulume lomunye obe phakathi komkhosi lo wokunanza i-Women's Day othiwa ngunkosikazi Tedzai Gideon Mlambo yena-ke owe-Law Society of Zimbabwe ubesitshela-ke ukuthi kuyini osokwenziwa ukuthi abesifazana bethuthuke asizweni-ke ukuthi uthini
Sekuye sithi indaba zokutshaywa endlini zikhona indaba zokuncitshwa izimali ngabobaba zikhona so sibona i-GP kule violence i-physical violence ikhona i-financial i-emotional abuse layo ikhona baya-experiensa umama so sisanomango omningi sisanomango omkhulu wokuthi sihambe silwisane le nto le ethiwa i-gender-based violence sikho sibambene sinje siyazama ngazo zonke izindlela ukuthi sibone ukuthi sizayilisa into leyo so namhla isimu yethu namhla it's break the bias ile sign enje we are breaking the bias ama-bias nxa sisitsho izinto esivele sizikholelwa kizo sikusela kudala okuthi omama abalamandla amandla ngabo baba kuphela okuthi omama abalamalungelo amalungelo ngabo baba kuphela so siyala namhla sithi hhayi asishiyene le mqondo yakudala so we are breaking the bias
yebo-ke lapho-ke mavela sike sisizwa-ke unkosazana Tiyeza Gideon Mlambo owe-Law Society of Zimbabwe-ke obe khuluma le ntathela izindaba yethu uMavis Gama. Yes, she was saying, as the Law Society of Zimbabwe, their theme is breaking the barriers that women may encounter so that they also have the same opportunities as men. And she's also saying the issues that seem to come up amongst women is gender-based violence, which kept them from, you know, participating in many other things, you know, because they are not empowered enough. They feel there's too much violence in their home and in their workplace. Over to you.
Aiwa, tinokuchinga midzaine mufaro pano pachirongwa chedu. Nasi nemusuwe china kudai March 10. Apo nasi tiri kutarisa isu, zviri kubuda panyaya yezuva remadzimai International Women's Day rangaririko nemusuwe chipiri. Tisarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzegadziriro yemabyelections saka tange tiri kubata-bata kuti zvii zviri kusangana nemadzimai panguva ino apo pasi rose nezimbabwe vari kuwanikwa ivo vachirangarira zuva iri remadzimai reInternational Women's Day takaona kuti panga paine gungano ranga richiitwa nemusi wechipiri apo takaona mutevedzeri wegurukota rezvemadzimai uyezve nezvevemabhizimisi echidiki amai Jennifer Mhlanga vakawanikwawo vachitaura pagungano iri asi taita rombo rakanaka nhasi tine vamwe madzimai vakange varipa varikuitawo zvirongwa zvekuedza kuti vataure nyaya idzodzi dzezviri kusangana nemadzimai panguva ino yekurangarira zuva reInternational Women's Day. Regai tiende kuna amai Eva Knight Munondo vesangano nhasi vakamirira sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe tibonzwa kuti vari kuona sei zuva iri reInternational Women's Day uyezve zvii zviri kuitwa nesangano ravo. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Eva Knight Munondo. Hello? Hello?
Hello?
Taurai henyu, tirikukunzwai.
Ndirikukunzwai nemi.
Mungatitsananguro here nezvezuva iri reInternational Women's Day, zvii zvava muri kuita sesangano?
Zuva reInternational Day of Women. Isu seWomen's Coalition uyezve takabatana nevadzidzi vechisikana vari kumacollege tanga tichiita zvakati wandei mukupemberera zuva irori. Taningati sekutanga takatangawo tichiita maradio programs yekuendawo pamhepo tichidzidzisana kana kuyeuchidzana kana kupemberera nevamwe vana avo vadzidzi vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kureko tichivayeuchidza kuti makakosha zuva iri rakatikoshera sevanhukadzi nekuti tiri kupemberera munhukadzi kana kuti vasikana vari kuyaruka vachizova madzimai vakabata mubato nekuvayeuchidza kuti vakakosha mubudiriro nepfundiso yenyika ino. Saka uyezve tingati pazuva ranezuro takasangana nemasangano akawanda takatora madzimai ekumaruva takavaisa pamwe chete tikaita nhaurirano takabatana neministry yewomen affairs tiri pamwe chete papo tichipembera zuva iri vanhu vachipa maspeech akasiyana siyana anonzi masolidarity speech ekumeuchidzana kuti zuva rino ranga rindakakoshe kumunhukadzi. So zvakabuda panyaya yekutaurirana zvizhinji vanhu vaitaurirana vachiuchidzana nyaya yebunge remutemo nekuti paitariswa zvingati donzvo reInternational Day of Women regore rino ra22 riri kutaura ino nyaya yegender equality today and sustainable tomorrow. So takatichitarisa kuti mangwana acho aya panya remangwana tingasvika seiko nenyaya yekuenzaniswa kwemukana yakafanana pakati pevanhurume nevanhukadzi uyezve zvimhinga izvo zviri kutitarisa kuti tinyatsokuachivha nyaya yegender equality zvingavei uyezve tiri pamwe chete nehurumende ndezvipi zvatingaisa panzvimbo kuti tikwanise kuti patinozosvikawo gore ra2030 muono wenyika yeUnited Nations takasungirwa kunge tichiita chikamu seZimbabwe ndezvipi zvatiri kuisa panzvimbo zvatingagona kushanda senyika uyezve nemadzimai emunyika ino. Kuyaitariswa zvizhinji inyaya taikurukura pamusoro pemhirizhonga izvo dzakanyanya kuwedzerwa nedenda rino recovid-19 vadzidzi vakanga vasingaendi kuzvikoro vana vakarodzwa vamwe vakashayika mufunge nyaya inosuwisa. Saka tingati taipemberera zvedu asi taiyeuchidzana maronda patafamba nawo kubva panguva yese upenyu iyi kusvika pari zvino kumweyeuchidzana kuti iwe neni tine basa madzimai ngatitarisane kunharaunda kwatigere tirege chete bedzi kuzongosangana pazvikuva zvakadai uyezve tichiyeuchidza hurumende yedu kuti ine basa rakanyanya because tinoratidza kuti bumbiro remutemo rakangoiswa zvinhu zvaharisi kutevedzerwa panyaya yekunyanyo tarisa nyaya yedonzvo yetemu yekuti gender equality. Saka tanga tichivapa zvisungo zvekuti aiwa tinoda kuona zvichifamba zvichishanduka tiite mabasa pamwe chete anokurudzira madzimai nevatsikana munyika ino yeZimbabwe kuitira kuti.
Aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Eva Knight Munondo vari kutaura ivo pamusoro pezvakange zviri kutaurwa kumusangano wane zuro. Enderai henyu mberi, sorei network yambojamba.
Yambojamba ndaari chiti zvakanyanya kubuda ipapo ndezvekuti vanhu vaiedza kutaura kana kuti vakatarisana nehurumende kuti hurumende yedu pagumbiro remutemo haisati yanyatsokuita zviri svikiti ende nyaya inosuwisa ndeyekuti even ivewo maminista atanga tinawo vakanga vachiobvumirana pamwe chete kuti aiwo vamadzimai panyaya dzeleadership idzi dzeutongi neutungamiriri tichiri kumashure vashoma zvemukabhineti. Saka tekuti chiiko nenyaya yegender equality nekuti zviri pachena musection 56 mune kuti munhu wese aiwa akafanirwa kupinda muzvigaro izvi pasina kumbuirizwa na kutariserwa pasi semunhukadzi. Saka inyaya dzaitaurika nezuro dzatakaisa pachikuwa kuti tese sehurumende tese nekuti hurumende inoimba kuti tisu vanhu vacho asi ndinofarira kuti aiwa hurumende ivo vane zvigaro kana kuti mapolicy makers vakanga varipo tichipfuukura pamwe chete tichionesana
Pane nuna dzavari kusangana nadzo here dzamungati vakataura pamusangano iyi?
Madzimai ekumaruva akanga aripo, nuna dzavaikurukura nezvadzo ndeyekuti hanzi pane nyaya yeinformation. Unoona kuti kuya kwakaita nendaa recovid-19 rakabva radzosera vanhu kuchirungu ichi chekuti vanhu vaishandisa mafoni. Saka munoona kuti misangano mizhinji yakaitwa pakati papa tisati tagumzwa kusangana. Madzimai ekumaruva akasaririra nenyaya yekuti vakanga vasina zvikwanisiro zvekupinda pamazoom meeting aya. Saka vari kutaiwa takarasikirwa neinformation yekudzidziswa mararamiro atingaiti uye zvevaisangana nematambudziko waisaya kuti unomhangara ipini nyaya yekuti ndinoona sekuti matare edzimhosva kana kuti mapurisa anga asinganyanyi kutarisa nyaya dzichi dzemhirizhonga vanga vakungomhanyisana nedenda recovid-19. Saka vaitaura kuti iyoyo mhirizhonga iyoyo nanhasi ichiripo nekuti vakarasikirwa neinformation uyezve vamwe vakatosangana nematambudziko andingati ari permanent kune vakatoshaya mufunge pasina vaigona kuvabatsira panguva iyoyo zvinhu zvinosuwisa kufungako. Saka vaitaura izvozvo kuti uyezve tikatarisa mamiriro ekunze ndeimwe nyaya yakandibata mwoyo wangu kuti climate change yakanga iriwo padunzu repurogiramu yedu kuti hatisi kunyatsotarisa zvemadzimai ende tikaona kuti climate change inovaitiwo madzimai ekumaruwa wemudhorobha madzimai nyaya yeclimate change inovabata zvavo asi hainyanyi kudarika vari kumaruwa nenyaya yekuti zvinokunze kwakatsva mavhelasi mvura yakanaya chiriporipotyo ikasiya yanaisa zviya mvura yakaita sekuti yazara pati kunze kwaoma. Madzimai ekumamisha ndivo vari kunotsvaga huni. Madzimai ekumamisha ndivo vari kunotsvaga mvura. Izvo zvine kuti chikafu vanhu vadye tasiyana nevekuti ndive kumadhorobha. Saka inyaya yakatarisa kuti hurumende dai yanga yaparurawo chirongwa chekuti inyanye kutarisa kumadzimai tisingaite discrimination zvedu but asi tipewo priority madzimai ari kumaruwa nenyaya yekuti tine mikana yakasiyana vari kumaruwa nevekumaguta. Hatinga kutenda kuti kubotare zveinformation vamurika mutsvangwa vakakwa vakati aiwa inini ndiri kupika kuno kuti hurumende ichatarisa zvakanyanya kunyaya iyo nekuti inyaya iri pachipfuwawo chavo sehurumende. Saka zvichitsinidzirwa nemakurukota ehurumende takaona sekuti kumberi kune jezasi takati regai timirire tirambe tichikushidzira nyaya yacho tichishandira pamwe chete.
Aiwa, so maybe if you can just give us an English. We were commemorated, or the world was commemorating Women's International Day on Tuesday. Take us through the highlights. What did your organization and other women who gathered for that event discuss? What was the outcome?
Okay, yesterday, on the 8th of March, we had quite a number of activities that we put together as Zimbabwe women, and through the Ministry of Women Affairs, community development, small and medium enterprise. We did commemorations where we brought together women from various walks of life, where we celebrated under the theme Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. So we were also interrogating the things that are around the gender equality issue to say what are we not achieving as a country when we have a constitution that is very clear. Clearly spelled and it's people driven. For the first time in Zimbabwe, we had our own constitution of the 2018. But why is it we are not achieving gender equality? Surely comparing even other countries like Rwanda, I think they are now at 61%, you know, female representation if you are talking about leadership. But what is wrong with Zimbabwe as we have? Well, this is very nice strict looking policies and the laws that really stick to address those issues, gender gaps that are available in the country. So we also holding the authorities, even the policymakers accountable to say we really need to do something in terms of ensuring that there's equal participation of women in all spheres of life, both in public and private life. So we are privileged to have these policymakers on board. And also other issues that we're discussing, we're around the issue of climate change, to say who is mostly or largely affected by climate change, if you are talking about women. And we also realize that women are not a homogeneous group. We have women from the rural areas, and we've got women from urban areas, so they face these challenges differently. For example, in rural areas, people for firewood, they travel very long distances in search of water, and especially this year, I think we are also running into a drought, and we are afraid because our women are going to suffer. They are the ones who are going to be on the forefront, bringing food on the table. And the rural women are the disabled, just to mention, to clarify, we said they are the ones who are mainly going to be affected because for the disabled, they wait for the helpers to assist them. And in this kind of a situation, everyone is looking at herself in terms of how can she run around and also try to fend for her children. So it's a burden for women. And also, we talked about the gender-based violence that has been escalated during the COVID-19 pandemic, where women were locked up in the homes with the perpetrator. That was a very difficult situation. And that's why we have gender-based violence cases. Women were murdered, were raped, but there was no attention which was paid by the law enforcement agents because they were busy, responding to COVID-19 cases. You know, we are just wondering whether the COVID-19 was a criminal. I don't know. But it was given a priority, ignoring the very pertinent issues that our women were facing. So quite a number of activities that we marked yesterday. And we said going forward, as just a day yesterday, where we joined the rest of the world commemorating the International Women's Day. But we are going to continue these celebrations, decentralizing activities in all different provinces so that we continue to raise awareness on this year's thing, and also just to remind our women that you are special and they have a responsibility to take in advancing and upholding of their rights by holding the duty bearers accountable.
Talking about the theme, what is the theme for this year?
The theme for this year is gender equality today for sustainable tomorrow. Hashtag be the game changer, break the bias. So breaking the bias is, we're talking about the stereotyping that is existing. You know that women are weak, we are saying let's break the bias that we are being stereotyped in our society due to some issues that will happen. For women, and that also discourage the women empowerment in our country.
And you also mentioned that you had the women from the rural areas who attended the commemorations. What were some of the issues that they highlighted during this meeting?
Yeah, the women from the rural areas, they said they are still in problems. Regarding this day, they said we are commemorating this day, but we've got wounds. In our hearts, because during the COVID-19, they felt very much that they were left behind. They despite the fact that we've lost this mantra to say, leave no one behind. But the COVID-19 pandemic presented in an anomaly way. Most of the development meetings were done through the Zoom meeting. So women from the rural areas, because there's no electricity, they don't have any gadgets. And even the data cost itself, they said it was beyond. It was a matter of priority. Do you buy data or you buy pay for your children? You see, it's a game of which is which. So they were complaining that we missed quite a lot, and we felt that our issues are also pertinent, that are not similar with those women in the urban areas. Yes, there's need for the government, really, especially during this time of, we are in the midst of the climate change, agenda. We, the government should prioritize the rural women in terms of their needs, their requirements in regards to the even maternal health. They were saying we really face the challenge because hospitals, they are very far away. And in trying to go there to seek health maternal services, the priority, you know, was given to COVID-19. So we had a lot of miscarriages of childbirth, early childhood deaths, because these women were now resorting to backyard delivery system. So it was really pathetic that they put out there to say, we really need attention, the same attention, and the privileges that women in urban areas get, especially in terms of the information, in terms of the equal participation. And you also talk about the women with disabilities. They depend or rely on the helpers. And the helpers are in a problem. They are not paying also adequate attention to their disability. So how can the government really look into those issues? But I was happy to hear from the Minister of Information and Broadcasting Services, who said, she also pledged to say, the government has put this as a priority to say, during this climate change problem, they are also going to pay attention to the needs of women who are in the rural areas, and also trying to push for the policies that would also work on the preparedness of the country in responding to the disasters that may arise during the course. Thank you so much.
Please stay on the line as we are going to be taking our other guests. We were hearing there. So go ahead, sir.
Yebo ke sizobe omunye umhlonitsha wethu lapha unkosikazi Evanice Monnandyo naye esichasisela ngabakwenzayo lokunanza kwabo ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abesifazane. Yebo ke sesilomunye njalo umhlonitsha wethu ecingweni silo unkosikazi Ellen Shiriyetenga yena ke ubona ngeziphathelane lokhetho kubandla le Citizens Coalition for Change. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ngokungamukela kwenu.
Yebo, siyabona ukuthi izolo umphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana umsekeli wakhe unkosikazi Jennifer Mhlanga ukhulumile ukuthi uhulumende kuningi akwenzayo ukuthuthukisa impilo yabesifazana kwezombusazwe, kwezomnotho nakho konke. Ungathi abesifazana amathuba abalingana yini labesilisa sesikhangela sikhangela-ke kwezombusazwe lapho khona?
Okay, ngiyabonga sithandekile. Ngasikhangelisisa thina njengabomama khangela, for example, indaba kuma-registered voters omama sibaningi kulabo baba siba yi-53%. Kutho ukuthi thina ngathi ngesilungu we are the game changers. Lokho kwenza okumele kwenzakale ngezombangazwe, thina umama yithi esiphambili kakhulu, yithi esikwanisa ukukhuluma ukuthi lokho kwenzakala, lokho akwenzakali. Kodwa nxa sesiqathanisa lelezelo lokho kwenzakalayo, ukuthi ubone ukuthi izihlalo eziphethwe ngabomama zinjani, sibone ukuthi hhayi kulokusilela kakhulu. Ukhangele khona ephalamende lekhansili, nomama balutshwane kakhulu ukuzwisa usizi. So yikho sibone ukuthi amathuba akhona malutshwane, njalo ukuthi kuningi okumele kulungisise ukuze omama bebe sezikhundleni. So siyabona ukuthi yebo, ngamanqashangethi nani abantu abarejiste umama bakhona, but esikhundleni kakukho, akwenzakali, amathuba malutshwane. Sikhangele ukuthi esikhathini esiningi ukuze lathi khona lapha ema-political parties kunomama, omama bayancindezelwa kakhulu kunezinkinga eziningi. Khathesi sikhangele ukuthi nxa omama bafuna ukusukuma ukuthi bebenze nento ezombangazwe lokuthi kulobudlwangudlwa ngokuthizo, kulokutshayana, futhi sikhuluma ngomunye wethu okhulekuyo ekhwekhwi. So yes, ninda bezenza umama besilele besabe lokusukumela phezulu. Njalo khathesi kade sikhanyelisisa kulendaba yokuthi izinto zezimali lokho indleko ezifunakalayo ukuthi abantu bengene ethethweni. Omama bayisuka abanalutshwinengi labo, amathuba kungalutshwane afanani labesilisa. So ukuthi bathole imali yokukhampeyina kumbe khathesi kulodaba lokuthi amapolling agents laba abakhothesayo ukuthi bazabhadalwa njani. Njalo lokuthi indleko zokuthi nxa icampaign team isebenza ukuthi bazathola ukudla yini, kukhanya ingani kunokusikela okukhulu. So yikho sifuna ukuthi hhayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe, omama zihlale phansi kungakhetheleki ukuthi umuntu ulukubandlali. Sibonisane ukuthi i-way forward yokuthini thina omama sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuze nathi sibe namathuba afanayo nabasila besilisa. And ne-government kayebo iyaphuma nge-gender policy but kasiyiboni khangelani kathini zinto xa kukhangela for instance abantu abasimigodi yokumayina abaphiwa iindaba eziningi ezokuthi even nemsebenzini omama kasibaboni ikakhulu nxa siqathanisa labo babo. So ngezinye izinto esikhala ngazo but omama nxa likhangela even ikhathesi bake bakhuluma ngezinye nge-pass rate ukuthi even kuma esikolweni lapha abantwana abapasa kakhulu nabantwana abangamankazana ukwedlula besilisa. So yikho kutshengisa ukuthi nxa omama siphiwe sikwi-environment e-right siphiwe amathuba wonke afaneleyo omama ngasiyabazihamba sibe sikhatshana sibili sibone ukuthi elize liyahamba phambili thina omama kuyithi esiyabe siphambili sibonakalisa ukuthi hhayi lathi sesiyenelisa ukusebenza njengabantu besilisa.
Yebo, kodwa sesikhangela lapho ukubhalisela ukuvota i-voter registration exercise lezi ezilokhu zikhona kule blitz kulale evelihle zikhona. Omama basukumela phezulu yini kumbe bale ngxaki ezehlukeneyo kulabo ba?
Ngakhangela ikakhulu khathesi abarejistayo yilabo esingathi ngama-first-time voters. Omama abasukumayo balutshwane, especially ontanga abangamankazana balutshwane nxa sikhompeya labafana nje. So ngeyindaba okumele siyibone ukuthi izalungisa but nxa sikhangela omama jikelele abasekhulu abakhulileyo ngoba laba yibo abakwazi ukuduka kakhulu, laba yibo abakwazi ukuthi abantwana bayanakekelwa, abantwana kumele behambe esikolwe bedle abantwana. So yibo abantu abakwazi ukuduka. Ngingakhangeli kakhulu i-age group le-35 years and above, inani labomama abarejistileyo baningi kakhulu ukwedlula kubobaba. But ngenxa sesikhangela ontanga laba abarejista khathesi oma first time voters sibone ngani hayi amakazana asasilela kakhulu ukuthi kusixa siqhathanisa labesilisa. Yinto okumele ukuthi ama-organizations akhangelane labontanga ikakhulu abankazana abancane lathi labomama sihlale phansi sibonisane ukuthi singancedisa njani amankazana ukuthi besukume ngobuningi bawo beberejiste ukuvota. Ngoba nxa benikele ukusukuma what it means is that abasoze bebe namathuba okuthi okungathi abangakwazi ukwenza khona ama-decisions wonke ama-decisions wonke abesenziwa ngabesilisa ngoba bona babesilele. So kumele sikhuthazane kakhulu sibone ukuthi amankazana asukuma ngobuningi babo ngoba bona nxa amankazana kusasa yibo abazabe bengomama, kusasa yibo abazabe benakelela abantwana babo. So if they cannot make ama-decisions khathesi ngokurejista ukuvota then basasupha kusasa ukuthi abantwana babo lelabo nje ukuthi bebe nemuli zabo bebe nempilo zabo ezilungileyo.
Yebo, kuyezwakala. If you can put that in English, we hear that on commemorating the International Women's Day, the government saying that it is for this national gender policy, you touched on that too, which provides concrete measures and strategies that empower all both genders. And you see that they are legal rights, economic empowerment, politics, decision-making, health, education, And I had asked you if you see this in politics, that women are empowered when it comes to politics. If you can explain again in English. Thank you.
Okay, thank you so much. If you look at the Zimbabwe laws, particularly the constitution, it's very comprehensive when it talks of gender issues. And for example, it speaks of the 50-50 gender parity between men and women, which is highly commendable. But and also, as the government has come up with a gender policy, a national gender policy, you know, which is intended to actually bring together to equalize opportunities for both more men and women in national spaces. However, as much as the documentations are there, but still, you know, when it comes to implementation, there are lots of challenges there. For example, you look at the representation of women in parliament, you look at the representation of women in local government, and also, you know, just even the cabinet itself. You ask yourself how many women occupy cabinet positions. So really, at the end of the day, you feel that, you know, there's a lot more, you know, that needs to be done. And this is why, as a matter of fact, we, the CCC, when we're the MDC Alliance there, we were against, you know, as much as we support the increase of in numbers of women being in parliament and in council, but we felt that the constitution amendment number one, you know, was with respect to the inclusion, to the extension of 60, you know, seats for women PR assisting. We felt that, you know, instead of extending those seats to the 2023 elections, we felt that you know, instead the government of Zimbabwe, all stakeholders should have endeavors to achieve a 50-50 representation with regards to the allocation of constituency seats and also local government seats. So as much as even Constitution Amendment number 2 speaks to the 30% women representation in local government, yes, it's a commendable move, but at the end of the day, we still fall very short of the 50-50 gender parity that we are advocating so far. So as much as the government is enough documentation, comprehensive documentation on gender, you know, equality, but at the end of the day, when it comes to implementation, there's a lot that needs to be done. And as the stakeholders, be it political stakeholders, social stakeholders, every Zimbabwean, you know, we need to sit down and put our heads together and see how best we can actually come up with a 50-50, you know, representation of both men and women in all, be it, you know, political spaces, economic spaces, social spaces. We all need to play a role with regards to that.
Yes, thanks for that comprehensive explanation. And on voter registration, we see there's a blitz that just ended and another one will be starting, and there's still the voter registration exercise is still ongoing. Do you think women are taking this seriously, or they have other problems which are different compared to those faced by men?
I think when you're looking at the figures, you know, the older generation, the one, the 35-year-old and above, we see quite a high number of women, which I believe is around 53% of women that are registered compared to our male counterparts. But then if you look at the uptake with respect to the first-time voters, you see young women, they are not really interested in voter registration. Yes, some are registering, but the numbers are still inadequate when it compares to their male youth counterparts. So there is a lot more of work to be done. So we call upon, you know, not just political parties across board, but even civic society organizations that deal with young women, that deal with you know, gender issues, to actually come up with deliberate programs
that would encourage these young women to actually register to, you know, to vote. Because if they don't do that, you know, that will affect their future, and even not just their future, but even the future of their children as well. So really, I think it's, you know, everyone should take it upon himself or herself to register to vote so that they are able to contribute towards the development of the nation and their future as well.
Yes, I would like to say thank you to Ellen Shiretenga. She's the elections deputy elections officer for the CCC. There she's giving us a take on the women in politics. Over to you, Marvelous. Please do stay on the line. We're coming back to you.
I wapo tanga tirikunzwa kubva kuna mai Ellen Chirelenga vanga vari kutaura ivo zviri kuitika mubato ravo CCC, Citizens Coalition for Change, vakatarisa ivo nyaya yesarudzo yemabai elections uyezve nezuva remadzimai. Asi regei tenderere mberi tichitaura namai Eva Nice vari pano. Titewo kuti saka munoona remangwana rakamira sei takatarisa nyaya idzodzi dzemadzimai uyezve nekuenzaniswa kwemukana tichitarisa zuva iri reInternational Women's Day.
Isu semadzimai tiri kuona kuti remangwana harisati ratijekera. Ndonhunha dzataikurukura nezuro kana kuti mazuva ose dzatinongana tichitaura. Sei ndiri kudaro nekuti ndinoonesa kuti hurumende haisi kunyatso kuzvipostesa kuti bumbiro remutemo rinofanira kufambwa naro zvimaringe takatarisa nekushungurudzwa kunoitwa madzimai. Nyaya dzainyanya kubuda mavhenazi ndedzekuti madzimai ashungurudzwa, hapana chiri kuitwa kune vanenge vashungurudza vacho. Nyaya yecorruption inyaya yakataurwa kunzi madzimai tiri vakaenda kumatare kwedzimhosva vanosvika kuvaya vaita mhirizhonga vanongonobhadhara mari. Hapana chinofamba, nyaya dzacho dzinongotsikwa tsikwa. Saka kusvika bumbiro remutemo redu ratwasuka raakunyatsa kushanda maringe sezvarinofanira kunge richiita, madzimai akati kana izvo zvisina kuitika remangwana ramadzimai rinogara ringori pasi nekuti hapana chiri kuitika chatiri kuona. Takambenge tichitaura nezvekutoda mutungidzidziri wemutungamiriri wenyika ari munhukadzi ani makaona zvikanyararwa. Saka madzimai ane kunyunyuta nekuti havana pundutso yekuziva kuti ramangwana richazofamba sei nenyaya yekuti pane zvatakasangana nazvo kana kuti zvatiri kusungirwa kuti tiite hapana chiri kufamba. Kunyange hazvo hurumende yacho ichitaura mazuva ose kuti aiwa tichaona kuti izvi zvoitika. Ine chinondishamisa ndechekuti vatinge tichikurukura nyaya idzi tikavada taita vanenge vachitobvumira kanawo nesu, asi kana vatinge vazodzokera tinoramba tiri panzvimbo imwe chete. Saka kodzero dzemadzimai ndo dzatinoya kunyucha nadzo kuti mangwana haana kujeka nekuti madzimai tapera. Tapera muZimbabwe nekushungurudzwa mazuva ose uyezve mukana wekupinda pazvigaro zveutungamiriri tiri kumashure hapasati pane mukana wakati tricket. Izvo zvine mavhoti angachitaurwa naelenaya hatisati kutomboziva kuti madzimai zvichafamba sei nekuti 50-50 haisi kutomboonekwa iwo ari mabielection. Saka tiri kunyunyuta kuti isu tinoramba tichingovhotera varume ivava. We don't want to register to vote because just to vote for male candidates. We don't want to be voters. Tirikuda kuvhoterwa. Saka madzimai ane kunyusha kuti aiwa ivi zvakadaro tichitarisa ivi mabarato enyika yariko ese ndevevanhurume ende mukana kuti madzimai apinde ikoko zviri kutinetsei bati ndiri kuti ticharamba tichishingira tichishanda navo mapato enyika wokuti ngavezvewo madzimai kumberi nekuti tasarira kumashure nyaya yekuvhoteswa tichivhotera varume kuti vapinde pachigaro. Iyo nyaya tiri kuiramba mugore rimwe nerinouya. Madzimai ongaapinde tichifambira ane 50-50 kwese ngazvifambe. Elena ataura zvakanaka muupfumi imai matinenge tichifamba madzimai ngaangoonekwa kuti varipo tisangoiswa pakuvhotera varume nekupfurudzira varume. Saka aiwa nyaya dzemaraitsi dzakakurukurika kuti haare mangwana harina kujeka nekuti tiri kutarisira kuti pari nhasi izvezvi tingadai tane pane chimwe chikamu nekuti constitution Marvelous tane makore mangana asi manomwe chaiwo serve takaita constitution kusaka sei tiri kutedzerwa zviri kumbofamba sei dzepapi pari zvakamirira chii takamirirei kuti madzimai angopiwa mukana kuti ngatingotangira izvi mapolitical party 50-50 anditi kwese kwatiri kungoenda 50-50 ende vanenge vaita mhirizhonga kumadzimai vangatwe nemutemo. Mutemo wanyatsokuratidzwa kuti kana anozopara mhosva ke ichipepiri anoonekwa kunzi aiwa izvi zvinorwadza. Saka aiwa tiri kungoona hapana chiri kuitika vanhu vari kungomhizhongwa madzimai atingofa asina chatiri kuona kunzi madzimai aya zvizvazvoitika pamashure pezvo saka asina ramangwana rakati jeke tichiri mukunyunyuta zvikuru ende chishuwo chedu kuti patiri kufamba tichienda kumberi ndinoona sekuti hurumende nezuro pataikukura pamwe vakazvitorawo wekuti sezva vakataura kuti vachakoshesawo nyaya dzemadzimai kubva pazuva raro riri kana kuti kubva mugorobhe rinochiendawo mberi saka tiri mukutarisira asati tambudzikana kuti zvisho zvemwe yedu zvichazadzisiswa here
tombodzokera pamadzimai ekumaruva pavanga vari kutaurawo vachitaura nehurumende vaiti chii uyezve hurumende yakatambira sei zvaibva kumadzimai ekumaruva
hurumende yakatambira zvaibva kumaruva ndofunga zvimwe ndambozviti sesenurei zvekuti madzimai anoda kuti atariswe kazhinji nyaya iyaya kutaurika nezuro inyaya yenhingi yekushinja kwekunze climate change saka vaitemerawo kuti hurumende ngaimbocheuka kumadzimai ekumaruva vaonewo zvavanoda kuti zvigadziriswe hurumende yakati yazvigamuchira ende vakapledjawo kuti aiwa tichafamba tichipa muono iwowo kuti madzimai ekumaruva awana zvikwanisiro asi chisina kujeka hacho nechenyaya iyoyo yemazumiti nekuti hetakusangana zvedu pachikuwa asi hazvisati zvanyatsokuti tsviki tinoziya vamwe vachiri kupinda mamiting waya asaka madzimai achisara kumashure asi ndinoona sekuti hurukota ranga riripo nezuro rakavimbisa kuti ndo vanopedza zvenyaya dzacho vanga vachipromisawo kuti avachaisa madande mutande vachiita zvikwanisiro kuti madzimai vakwanisiro kubatana nevamwe madzimai nekuti mamiriro azvakaita izvezvi tinotoona sekuti tine rudzi ruviri kana rutatu rwemadzimai vari kumadhorobha nevari kumaruva nevakaremara saka vanhu madzimai matatu ava zvinhu zvavanoda zvakatisiyanei kana kuti mawanire vanoita zvikwanisiro akasiyana nenyaya yekuti nenharaunda yavagere saka zvinhu zvaikurudzirwa chaizvo nemadzimai vachichema kuti dai hurumende yedu yasangana nesu ipapo tava navo information maringe nezviri kuitikawo munyika uyezve tava navo kupinda muzvikamu zvekusimudzira nyika ino yezimbabwe zviri kuita mamwe madzimai ichi ari mumadhorobha zvinhu zvavainyunyuta nekuchema chema pamiri pehurumende asi hurumende yakapromisa kuti ishane ichisangana navo pazvisho zvemwoyo yavo izvozvo
mataura zvakare kuti pane vanorarama neurema vakange vane zvinyunyuto zvavo zvakatambirwawo sei
zvimwe chetezvo sezvandataura kuti ava tinotombovati maspecial groups asi isisu mafambiro atakuita nebasa hatichavati maspecial group tinoti vakafanana nesu asi vaane maspecial needs handiti vane zvinhu zvavanoda zvakasiyana nemudzimai ane miri une unoshanda mitezo yose saka zvinhu zvavo zvavanoda vachirarama tanga vanga vachitaura nenyaya dzekuvhota idzemavhelas kuti kunorejista kunovhotawo dzimwe nguva nharaunda dzacho dziri kunzi kunovhoterwa kunotodawo chi zvigwe zvekufambisa vanhu vakaremara ndiri kutarisa vasingaoni ndiritiri kutarisa vakaremara mitezo vasingagoni kufamba vanhu vanotoda kufamba nevanhu vavainavo saka vanhu vavainavava kana vasina zvikwanisiro vasina mariembas zvekuti vaende kunorejista kunovhota zvinonesa saka vaitiwo dakwauyawo mamobile nendikini vhota registration aya akamboiswa sekuti anoiswa but haana kunyatsa kukwana kudzika kwatiri kutaura kumaruva kutaura madzimai ri pasi uku kwekuti kumaruva mamwe kuya kwakasarira zvakanyanya saka hurumende daaspedza maservices padhuze nenyaya idzodzo dzekuzvitakura munoziva kuti pane nyaya yatinenge tichingotarisira pasi kuti kune madzimai iwo akaremara anozvitakurawo zvo zvakare vari kupiwa here mukana wekuti aiwa vakaremara munhu ungosvika muchirejista vari kungobatwa zvakafanira kuti ininiwo chero ndine zvikwanisiro zvese ndingosvika itonzi kana musinawo mari yakati kana musinawo zvekushandisa mvura mabhakesi nemagloves mozvitengera mufunge nyaya inosuisa uyezve kuti even pakurejista nhumbu paya vanotonzi havasati vanyatsozviti tsvikiti kuchiri kutongotorwa vanhu vashoma 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 saka vaitiwo dai zvavhurika kuti zvataisiziva kudzara kuti kana munhu ane nhumbu chero ukaenda apa ukangooneka kunzi vakazvitakura mudzimai iyeye akakosheswa anongowana sevhisi yaari kuda panguva yakafanira asina kunetseka saka munoona kuti dzimwe nhumbu dzinosunungukirwa munzira vari kutiraya kunzi endai kwakati hapano nekuti hamuna kukwanisa mari iri kutaurwa dai pavakafamba neshoko ravo rekuti taakubvisa inonzi maternity fees zvakangoitika nguva dikidiki nezvino zvakadzoka kumazvipatara zvese izvozvo zvegavhenment hakuna kusingabhadharwe nhumbu nhumbu unotobhadhara ma$25 ma$35 saka tiri kuti imari isingakwanisike nemudzimai ari kumaruva iyoyo ane mapaona Saka vanga ari vanoona mukana kuenda pama general hospital. Havasi kutaura maclinic yaya ari kunharaunda dzigere vanhu. Kwandiana anowana mari kuenda kuparenya tinongotaura zvemuHarare. Yana anowana mari kuenda kugoma ari kubva kunotora kana kuti ari kubva kana kuchitungwiza. Ikoko kana kuti kurombosha kuchitungwiza kuri nani kuti kune chipatara chiko. Saka ndiyo zvinhu zvandida kuti ndise panjekere kuti zvikwanisiro zvemadzimai maringe nekusiyana kwatakaita in our diversity. I think you government inofanira kuisa urongwa nokuti in our diversity, what are our needs? Tine zvinhu zvatinoda. What are our priorities? Handiti so that pave nemuenzani because ndiri kuona sekuti gender equality iyayaka haitauri nyaya yekungopinda pazvigaro kana kuti sii. Inyaya yekutowanawo futi zvikwanisiro zvakaenzana. Tiri madzimai ipapo. Saka haisi kuda kungotaswa neziso rimwe chete kuti aiwa madzimai ari kungofara kuti apinda pazvigaro avhota aita sei. Inyaya yekuti zvataura NN zviya kuti imwe musocial life medu zvakamira sei. Tiri kuwana here mukana yakaenza pati yedu madzimai isati aenda kuwanwa varume. Izvazvo kuchinzi gender equality kutaura nevarume kuti vatipewo mukana sei. Inofanira kuti idzikiswe nyaya yacho kuti inyatsosvika pamungo panobata munhu. Kazi kuti ararame munyika yeZimbabwe.
Aiwa tinotenda chaizvo rambai muri ipapo timbotora vamwe vanyarikani vedu asi takamirira kutora vamwe vanyarikani mombopinda muchirungu muchingoti can you just summarize what you just said in English regarding the way that there are three groups of women you said when we were speaking, those in the urban areas, those in the rural areas and some living with disabilities. What are some of the issues that they highlighted during the Women's Day on Tuesday?
Okay, I think what came out very strongly is the issue of equality. There are inequalities that exist and also, exist between these three different groups of women. Because in terms of the access to resources and services, they said that we are not equal in accessing the service. For example, we talk about the maternal health services. And for example, we talk about even the voter registration points where they could go and register to vote. Uh-huh. They said if the government can only look into those issues, when you talk about gender equality, they said it's not about the equal opportunities that exist between men and women, but also let's get deeper into the scope that understanding, that understands the woman, the needs of woman in our diversity. How do we embrace diversity as a country, you know, addressing pertinent issues and peculiar issues as a group of women, specific group of women. For example, the urban areas, I think they are better placed. Mm-hmm. And even the rural areas, they travel long distances to seek for these services. How can they bring closer these services so that there is ease access to these women, especially those living with a disability, those with disabilities, they also depend on their helper. So if the helper is a disadvantaged or is also vulnerable, you know what, even the disabled woman, she became also vulnerable. So how can the government also intervene in terms of giving special services to those with a disability, because I believe that even the disability, they also get pregnant.
Thank you so much. Let's give the opportunity to our other guest, Ellen Shiretenga, to respond to what Mrs. Mondando is saying. Over to you, Shiretenga. Right. She's reconnecting. Marvelous, I can't see you. Right, let's try to get her on again. But lapho bese sizwa ke unkosikazi Evanice Munandlo ekhuluma ngokuphathelane labesifazane lokuthi kuningi uhulumende okufanele akwenze ukuthi amathuba la afanane. Kungabi ukuphonga ukukhuluma nje kodwa kube yikwenza ngoba yikho okuqakathekileyo. Ukhulumeke ngenhlelo zokuvota, ngenhlelo zokuphatheka edaleni eParliament. Lokunye esizwe kuyikho futhi obekukhulunywa ngunkosikazi Ellen Shiretenga laye ebesilaye khonapha njengomunye wabahlonitshwa bethu njalo esikhangelele ukuthi sibe laye. Ye, siyakwemukela njalo kuhlelo ngunkosikazi Shiretenga. Ye, uyangizwa? Yeah, I say so ukuthi network iyakhwehlela ngempela. Kodwa singaqala ngokuthi uthini ngamazwi akhulunywa ngomunye njalo umlaleli wethu uNkosikazi Monato. Yes, sembona ukuthi usubuyile njalo ike yaqala yala uthini ngamazwi hayi isiyala njalo uyangizwa? Yebo ke usubuyile njalo emoyeni. Hayi ungani ngangeni kuhle lapha uNkosikazi Shiretenga sizamchia obesikhatshana. Sizaphenduka njalo kuye. Yebo ke ungaqhubeka ke marvelous andthemba kulomunye njalo ye kulomunye njalo umhlonitsha wethu marvelous esingamchayanga lapha kumbe lokhu funa ukuthi siqhubekele phambili ngaye kumbe hayi singene okokunye over to you.
I want to thank Timbonswa kuva kuna Society of Zimbabwe Timbonswa kuva kuna my Abigail Muchai vachitaura ivo pamusoro pezuva remadzimai. Let's take a listen to what Abigail Muchai, who attended the commemoration of Women's Day in Harare, had to say about that day. Let's take a listen.
International Women's Day. Pasiros, no good for Pasiros. You know, Faram Zimbabwe, the constitution is, you know, I'm telling you, you know, promote and protect women's rights. You know, change the majority mind. As we can attack Tarifa, you know, Mingam King, the Chiripo. There's a put in many Temu, the Chiripo, each Kirimi Temu, in Singa Cheriches, the issues of Tarum, constitution, Maringa. Below the age of 18. So these legal biases are cheering for me, Kemoyen, though I know charges, Sakutva charges, Vachad, Mudirida, enjoy their rights in Zimbabwe.
We are hearing there from Abigail Muchai, who's talking about some of what they discussed during the commemoration of Women's International Day on Tuesday. She was talking about how some of the laws are not really aligned to the constitution and discussing about how this can be rectified. So they were hearing from Abigail Muchai, as I said, Star.
Yeah, okay. Marvelous. Yes, it's really good. I forget, I'm going to show you a way too. I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that unfortunately, oh, one of our guests, Ellen Shvetenga, her phone is bad network, but we heard her touching a lot on what is usually the impediments women face when it comes to voter registration and the government's gender equality policy, which she says it looks good on paper, but does not seem to be implemented properly, which is the same sentiment I heard other guests, Evanice Monando, also saying that, well, they may say this, but come on the ground, come to reality. All those well-structured words don't seem to come to fruition. Over to you, Ma. Yes.
I'm trying to get our guest back.
Yes, but unfortunately, time is already not on our side, so let's ask a round of marvelous. Would like to say thank you to our guest, to Ellen Shiretenga, the Deputy Elections Officer for elections, and she was talking mostly about what concerns women there, mostly more than what's happening in a party, and but she has observed it from that political angle. You know, how women are impacted by some inequalities and some policies that are not put in place or aligned properly with the Constitution. Right, signing off, I'm Sitanekile Mhlanga, until we meet again next Thursday.
I'd like to also thank Amai Evanice Monando who was here from the Women's Coalition of Zimbabwe, and Amai Abigail Mutrai, who also gave her take on the Women's Commemoration held earlier on this week on Tuesday. I'm Marvelous Mhlanganyahuye, saying have a very good evening.